Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edizili mudhorobha kwava kuita nani. Semazuva ose tichanzwa nemameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongero enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Izvo zvinonzi zvave kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mutata tikatanga nekuvabvunza kuti vane vimbo yakadini muna VaMbeki sezvo vachipomerwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
Handizi zvekukundikana kwavaMbeki vaHwande. Ndinofunga ndo vanga vari mutungamiri nevakanangana neGNU ya 2009-2013. Ndinofunga vaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete sei kuti vawane mhinduro kumadambudziko avo. Handifungi kuti vari kuuya nemhinduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore mukaona zvavari kuita vana kuya kungozotaura nevanoita zvematonge gwenyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uye zvemazano akasiyana-siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana minduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. VaHwande,
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuwisavo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke kubva kumakereke atinodyidzana nawo ekusouth africa Council of Churches. Avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti machechi ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva basa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
pane zvamaka nyorerana pasi here, pane zvamakabvumirana here maererano nekubatsira kuisa nhaurirano munyika?
Kwete, hapana chanyogwa pasi. Inguva yokutarisa kuti munda wakamira sei. Iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu, uyezve kuti vanaani vanoitei, kudai yatingati mapping exercise. Saka hapana chati chabuda pachena, but tinovimba kuti vanhu pavanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai, nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi. Pari zvino hapana chati chanyorewa pasi vawande.
Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari paRunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino. Mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetse yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedhiziri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu. Asi vamuza vanoti mitsetse yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru, zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedhiziri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pasondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru, nekuti anga asiri kunyanyawanika zvikuru sedhiziri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji. Asi iro svondo iroro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei, zvichiratidza kuti zvinodayira kuti patiri kupinda muholidhey yedu iyo yekrismas tichange tiine mafuta ari nani. Kana zvirizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu, nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura.
Chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi?
Zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vagadzirirwo, sezvo tiri kuenda kuzororo rekrismasi riro zororo guru pagore.
Imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzadzisina dambudziko rakanyanya remafuta?
Ndinoona munzvimbo yatinogara yechitungiza inzvimbo ine masevhisheni akati wandei, uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatingati mabhastop. Nzvimbo idzodzi ukadziona dzichiwanda vanhu zvakanyanyisa, chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta. Saka vanhu vanenge vasina vanhu vanovatakura pai pamugwagwa. Saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni, nzvimbo dzinomira mira vanhu idzodzi dzedzina vanhu vashoma, chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko. Uyezve tichizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzodzi dzinodirwa mafuta, kana tichitoona kutoti mitsara yanga iri mudikiso zvakaita pachikwana pai paglow, unonga uchitoona kuti pane motikari 4 dziri pamutsara, motikari 5 dziri pamutsara, zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda, nekuti mafuta vanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko.
Mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri, ko mafuta epeturu?
Ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi ine mitsara yakati rebei yemafuta epetrol, iratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakati siyanei nedhiziri. Asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakati werengekei imo muchitungiza imomo zvekare, dzanzi dziratidza kuti dzanzi ine mitsara yepetro, zvichiratidza kuti fuel yachona iyoyo yanga iripo. Ndaona masevhisheni anenge mairi mana anga aine petro, asi mitsara yacho yakati rebei kupfuura yedhiziri.
Dhiziri riri kutengwa nemari papombi?
Riri kuita $17.90.
Izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu?
Kana ari mabhazi chaiwo chaiwo, zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja-chinja. Mazuva akauya zvupko zvaisiya tisina mari zvachose, asi tiri kuona kuti ezvine zvine chimiro chiri kuitika pari zvino izvi nekuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuye kuye, ende uyezve nekudzikama kwaamboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo, zvapa kuti tiadjaste zvokuti at least takusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzupo saka murodhi yamite mumabhazi asaramo amashoma zvakanyanyisa saka kune vane mabhazi akasara asina kuenda kuzupo aya mabhazi ariwo atochipa nekuti makombi anenge akakwidza saka mabhazi aya anosara akutoti wanei basa saka apa mukana wekuti kurarama kwawo kwaanani
asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta
isusu kazhinji tiri tinotakura vanhu vari mumaguta tinotiwo panguva dzidzi dzekuti kwakumasikati sikati kuyekwi basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvokuti unotozoona kuti ukambopa mukana wekuzorodza motikari zvingave zviri nani nekuti vanhu vaya vakarega kuveu nevanhu vanofambo wakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka saka unenge wakumirira panguva dzine dzaakufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudzika
avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunhare kuchitungwiza najonga kandemiri westudio 7 vamwe vagari vekwamutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nokunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro ravanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano runonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa
tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro zvadzokorereke futi
vaBanire vaendera mberi achiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika
munomu hatina kugara zvakanaka semavictims chekutanga ndechekuti tichingoro victimize tinonyimwa chikafu nyange chikafu chikawa chikanjiite social welfare chinoenda chiri on partisan basis chinogovewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezano achiende pane social welfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita kukondirubhita pakugoyiwa pacho
imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko rural district council vashem kativu vaudza studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero
zvotakaitwa hazvi zvinhu zvokunyeba ichokwadi chakaitika saka chotoda kundoziva chete ndechokuti tizive kuti sei takashungurudzwa sei taitirwa izvozvo takatapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo kuva opozisheni handi kuti wanga wapara mhaka saka isi tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munouya tinotaura tese takavabhirifa tikavataurira zvotiri but tinogona kuti ungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete
vakativu avo vanove nhengo yemdc inotungamirwa navanelson chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANUPF panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo mumatunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti gurukota rinoona nezvemari vamutuvi Ncube vakaudza dare resinet nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yama $10 nema $20 nekukurumidza. Mudaily News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare redzimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvekuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa mushure metsaona yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini, makadini, muri yeZimbabwe nemimose vashamarari nevateereri veStudio 7. Zita rangu tinoitwa Masvosve. Ini muzora nhasi ndinodawo kupindura avo vanonzi vaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapassport. Vaparadza handize mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzii, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachidonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapasipoti kana kutora mapasipoti nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yemandiriri yemandoro kwati kuti kondeingei nei sei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora vana kuenda nekuda vakaendeswa nesituation yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvedi zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo. Vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatipanire semari yebhazi. Ah.
PaStudio 7 makadiko. Ndivava tapsa ari kutaura panapa. Vana chirumhanza vadi kutenda ba. To problem yavo iyi, ade kuvhuma ba kuti ZANU-PF yatadza zvinhu. ZANU-PF yakabirira maelections zviri pachena, yakabirira sarudzo. Handiti nhasi uno muda kuti Chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye president. Koima musi kubvuma wane kuti upfumi makonewa. Zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza upfumi, asi muri kungoramba wanoti hey, murugadzirisa murugadzirisa. Murugadzirisei? Chinozikanwa hapana. Kungoziva kuti hei arodira jecha, hei arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, muri kutadza kugadzira zvinhu. Muri kukundikana mazana amuna mapererwa. Ipai Chamisa chimuti. Hamhanya nechimuti munoziva chimuti. Chitanda chamuremera Munangagwa. Ngasiyane nazvo izvi, hanzi zvake zvekutungamira nyika izvi. Chake kungoti hei tichingotonga, tichingo. Munotongei munyika musina mari. Vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvinhu, vanhu vachifa. Asi vari kubatsirwa. Musadaro bana Munangagwa. Hamuna tsidzise.
Makadiko vatefekuru veStudio 7. Ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti koma audio edu atinotumirawo vanomanzwawo here? Vanomanzwawo here vachiti kudii nawo? Vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. Vachamisa dei vaigona, vaigona kungotsvagawo rutsigiro nyika dzepanze koko. Tatenda hangu.
Hai, nini ndoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa. Ndiri kutaura nechiti nyaya yamai Chiwenga inondibata-bata bhozi. Apa ndipo vakuona kuti zvoni mai Chiwenga vakaba mari vakanikira nokuti nhasi varambana nokuti nhasi havachawirirana ndopava kuona ko vakadoo zviburitsa before vachiwirirana vakadoo kuzviburitsa kuti mukadzi uyu aiba mari aiita sevaiita zvinhu izvi vese vanhu vari pamwe chete vanhu tipaonei papa vanhu vamwe chete vanhu vaitoita zvimwe chete but nenyaya yekuti havachawirirana nhasi ndopava kuti zvoni uyu aiba uyu aiita sei because vekuti havachawirirana
makadi makadi vanhu vestudio 7 isitirinani zvedu ini ndiri kusouth africa ndinoitwa stemben udekonye nevachirumhanza handisivi kuti vachirumhanza vakapfekwa here nezanupf kana ivo vakapfekwa nezanupf vachidla vachiguta ngavadle vachiguta zanupf hatichaidi chii chiri kunaka chii chavanoti chamisa ndiari kuisa mashangisheni chamisaunoisa mashangisheni noisa masangisheni sei chamisaune mari kana kuti ivo ndiva anodhila nezvemari zanupf zanupf inongoda kungopomera zvinhu zvokungopomera ndo zvainogona zanupf mbavha hatichakudii taneta nemi namunangagwa wenyu hatichakudii kani taneta vachirumhanzi handizivi studio 7 munovabudisireiko vachirumhanzi vachitaura pa hatitodi kana nekuvanzi vachirumhanzi hatitodi taneta and tired
maswera sei maswera sei maswera sei pastudio 7 apo maswera sei pastudio 7 aiwa tinotenda nenyuzi dzinodai kudakadza tinotenda chaizvo muri sei vana mukoma blessing zule vana mukoma tanonoka wande vana mukoma jonga kandimiri vana sisi mavelasi nana mike huve vese 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 hai ndinofara zvangu ndipa pretoria pasta rangu ndadzoka zvakare ndiri mutema rege aiwa regai ndingotaura ndichiti vachirumhanzu zvavanotaura vanenge vazviwana papi zanupiefu ine painotogara chaipo here pachayo ichitonatsa kuudzana zvekuti kana anenge anzi uya kuzotaura kudande mudandoko anatse kutaura zvinenge zvichisota havana kana nechavari kumbotaura chipenje papa vamunangagwa vakahwina maelection kupi kupi kwavakahwina maelection kana vakahwina maelection vari kukundikana sei kuti nyika ienderere mberi nyika ipi yamakambonzwa pasi rese inonzi inostrika madokta inostrika madokta makazviona kupi izvozvo patanongoramba chikotaura chinhu chimwe chete ichocho vazvikonewa vazvikonewa chete ngavabvume ngavabvume chinonyanya kunetsa pazanupf ndechekuti vakanyanya kugara mupawa nguva refu vasina munhu anovakutidzira saka uzve vakaita tsvangirai vakaonasa kuti tsvangirai mupanduki izvo tsvangirai anga asiri mupanduki aida kuti vagadzirise nyaya yekumapurazi chachaiyo kuzosvika vanongonopinda sehoa vachinomera sehoa tsvangirai ndeanga nemanifesto yacho vakakopera vanokopera asi havazogoni kuta chaizvo chaizvo zvinenge zvichiti kamwe zvinotarisa mbona vaiundurujisa mari mari isingatengi kana chunhu because zvinotaura zvoti $20 $10 inotongobuda pasina kana hapana hapana chaora chunhu ichi mani ngavabvume vakonewa ngavabvume chete chete vakonewa
makadiko mukoma tananyanyi wahwande nevamwe vese vatina kudowa nemazita tinokutendai nebasa ramuri kubata uri kutiudzani nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe nyange zvedu tiri musouth africa takatiza nhamwe iri kudasambuka iri munyika medu iyo baba tanetseka baba chero muno munyika matiri tokubatwa senhapwa tinongonzi makwerekwere makwerekwere baba tarisai kuti mwari dai ationerawo nyika yedu yanaka taitine chichema kuti vachamisa dai vagadzirisa nyika vamunangagwa vauraya nyika taichema navamugabe vamugabe vakanga vari nani vaiti zvinhu kana zvakwira vaibvisa mazero zvino vamunangagwavo havana basa nazvo kuti zvamira sei vanongoti chiro zvakanaka kudii kwavo havana basa nevanhu vanozofunga vanhu kana nguva yemaelection yasvika vabata tambura muno munyika yevaridzi
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzira kuti mutitumire mhazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Sudan vaSalva Kiir nemutungamiriri webato rinovakwikwidza vaRiek Machar vakabvumirana kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wapfukadzi usati wapera. vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro dzichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau, Recommittee to Protect Journalists, rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 hwakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita zana nemakumi matatu nevana muna 2019. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangidza mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzavainogadzira mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nhano yatorwa iyi iri kukonzera kushushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas raswedera. Asi Boeing yazivisawo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyange hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mashanu. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndechechimiro chendege idzi uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malberg vakatobiswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu. Bumbecho na Jasignal mairevei. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa zvanga zviri munhau. Vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganavo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwave kuita nani. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.